manera kana kamuri yeZimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC
lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Maniro akanaka vatereri nguva dzava 7 tinosangana zvakare maniro anhasi uri musi wechitatu chikunguru 10 2019. Makateerera ku studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vatsigiri veMDC vanoratidzira muHarare vachiti havasi kufara nekunonoka kuunzwa kumatare kwaitwa mutevedzeri webato ravo vaJob Sikala. Hurumende inonzi yakawedzera mauto mari yekubatsirikana inosvika mazana mana emadhora emaRTGS pamunhu. Zvizvarwa zveZimbabwe zvotyorerwa kodzero dzazvo nekukundikana kwehurumende kuwanisa vanhu magwaro ekufambisa kana kuti mapassports. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiya kwamuri dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Vatsigiri veMDC nhasi varatidzira muHarare vachiti havasi kufara nekunonoka kuunzwa kumatare kwaitwa mutevedzeri wasachigaro webato ravo vaJob Sikala, avo vari kupomerwa mhosva yekuronga zvekupidigura hurumende yava Emmerson Mnangagwa. Nekune rumwe rutivi, munyori muboka revechidiki mubato iri vaGift Siziva vapomerwa mhosva yekukurudzira mhirizhonga munyika. Vaviri ava vari kuramba mhosva dzavari kupomerwa. Ngatinzwei zvizere kubva kumutori wedu wenhau Thomas Chiripasi uyo ari muHarare.
Vatsigiri veMDC vangavaya kuzonzwa nyaya iri kupomerwa vaSikala varatidzira pamatare edzimhosva nhasi vachiti havasi kufara nekunonoka kwaitwa kuunzwa kwavaSikala kumatare. Vatsigiri veMDC vangavaya kuzonzwa nyaya iri kupomerwa vaSikala varatidzira pamatare edzimhosva nhasi vachiti havasi kufara nekunonoka kwaitwa kuunzwa vaSikala kumatare. Mushure mekupomerwa mhosva yekuronga zvekupidigura hurumende yavamunangagwa zviri pamutemo nemapurisa nezuro. Rimwe remagweta ari kumirira vaSikala vaInnocent Gonese vaudza vatori venhau panze pematare edzimhosva kuti havasi kuziva kuti vaSikala vaendeswa kupi vachiti zvaitika izvi zvakafanana nekuti vapambwa. Izvi zvatsinirwa nemutauriri weMDC vaDaniel Molokela, avo vati vave kufungidzira kuti vaSikala vaendeswa kumasvingo rinova dunhu rinonzi ndiro rakaparirwa mhosva iri kupomerwa vaSikala.
Iko zvino hatinyatsoziva kuti vaSikala vari kupi. Magweta arutotsvaga kuti azive kuti ari kupi. It looks like havana kutaura chokwadi. Taakufungidzira kuti taakutoenda kumasvingo. Saka izvozvi magweta arutomhanya-mhanya. I think vakutodzokera kuna NPA kunotsvaga kuti ari kupi izvozvi, because hatisi kumuona.
Asi munyori mubazi rezvekuburitswa kwemashoko vaNick Mangwana vaburitsa mashoko ekuti vaSikala vaendeswa kuBikita kunonzi ndiko kwavakaparira mhosva yavari kupomerwa. Murongi wemisangano muMDC vaAmos Chibaya vakurudzira vatsigiri vavo kuti vaende kumasvingo neuwandu hwavo kunotsigira vaSikala.
Chisa nomachisa!
Chisa!
Vezvoko!
Va!
Kumasvingo ikoko munhu wese ari kumasvingo nevari pano vese. Tichaenda futi kupi?
Ikoko!
Kunyange hazvo nengo dzeMDC dzaratidzira hurumende ichine nguva yakawanda yekunza vasikala mudare sezvo maawa makumi mana nemasere akatarwa pamurau kuti munhu ange amiswa mudare kana achinge asungwa asati adarika kubva pakasungwa vasikala nezuro. Vasikala vari kupomerwa mhosva yekuronga zvekupidigura hurumende yavamunangagwa mushure mekutaura kwavanonzi vakaita pamusangano wakaitirwa kubhigita nemugovera apo pavanonzi vakati sebato havasi kuzomirira kuti gore ra 2023 risvike vamunangagwa vari pachigaro vachiti veruzhinji vari kunhonga svosve nemuromo kuburikidza nekutadza kufambisa basa zvakanaka kwavanoti kuri kuitwa nehurumende yavamunangagwa. Magweta avo anoti vasikala vari kuramba mhosva iyi. Vechidiki veMDC varatidzirawo pakamba yemapurisa muHarare nenyaya yavasikala iyi pamwe nekusungwa kwaitwa munyori mboka revechidiki mubato ravo vaGift Ostalos Siziva. Rimwe remagweta avasiziva vaAgency Gumbo vati vasiziva vapomerwa mhosva yekukurudzira mhirizhonga munyika pamusangano wavakaita nevatsigiri vebato ravo mumusha weGlenora muHarare nemusi wesvondo apo pavanonzi vakataura kuti vamunangagwa havasi kuzotora nguva yakareba vari pachigaro vachiti vacharatidzira zvakakomba munyika kudzamara vamunangagwa vasiya basa. Munyori muMDC Youth Assembly vaStephen Chuma vaudza Studio 7 kuti havasi kufara nekushungurudzwa kuri kuitwa utungamiriri webato ravo nehurumende.
Zviri kutova nemapurisa iri vari kuteya opposition kumeka shuwa kuti tose tinoparara semakonzo, asi nenyaya yekuti isu taona kuti riva ravo harizobati nhengo dzedu, naizvozvo ticharamba kudyiwa sematemba takasvinura. Nhau iri kuitiwa ndeyekuti state yatadza kusolva maproblems ari kunetsa vanhu, maproblems eikonomi nemitengo iri kukwira. Naizvozvo vari kupanika kakuti vari kutya. Saka naizvozvo solution yavanongori nayo chete kusunga vatungamiriri veopposition vachivapomera mhosva dzisiri pamutemo.
Vasiziva vave munhu wechimakumi maviri nevaviri kupomerwa mhosva yakadai gore rino. Zvichakadai nyanzvi munyadzi dzezvematongerwo nyika uye vari mukuru wemedia center vaErnest Mudzengi vaudza Studio 7 kuti hapasina mutsauko pakati pehurumende yavamunangagwa neye vaimbova mutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe avo vakabviswa pachigaro nemauto muna mbudzi 2017.
Zvetinoona panapa ndezvekuti hapana chanyanyochinja. Izvozvi vanhu vanga vakamirira kuti vaJob Skala vachamira pamberi pedare, asi zvouyikwa ndezvekuti vatorwa nehweseri kuda vaendeswa kumasvingo kana kuti vadzoserwa mutirongo. Izvi zvakadai zvinoratidza kuti munyika hamuna rusununguko. Ndo zvataingova nazvo nguva yavamugabe kana kuti zvatonyanya kudarika zvaivapo panguva yavamugabe.
Kuratidzira kwaitwa nevatsigiri veMDC pamataredzi mhosva zvese nepakamba yeHarare Central kwapera mushure mekunge pasvika mapurisa anga akapakatira zvombo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Kutonga kwemutyairi wendege weAir Force of Zimbabwe Tashinga Musonza uyo ari kupomerwa mhosva yekuuraya musikana wake Lucy Dube muGweru gore rapera kwatanga nhasi mudare reHigh Court muBulawayo. Taurai Shava anotipa nyaya inotevera.
Hama neshamwari dzamushakabvu Lucy Dube kusanganisira vabereki vake pamwe nevamwe vanhuwo zvavo vaungana mune rimwe rematare eHigh Court muBulawayo nhasi kuti vanzwe kutanga kutongwa kwaMusonza uyo ari kupomerwa mhosva yekuuraya Lucy. Kutongwa kwenyaya uku kwatanga vafakazi vatatu vachipa uchapupu hwavo kudare mushure mekunge Musonza amiswa pamberi paJustice nokutula mwoyo nezuro achipomerwa zviri pamutemo mhosva yekuuraya Lucy. Muvakidzani wemushakabvu amai Ellen Musopero ndivo vatanga kupa uchapupu hwavo vachiudza dare kuti usiku hwemusi wa25 mbudzi vakamutswa neruzha rwekuhukura kweimbwa vakadongorera nepahwindo ndokuona mushakabvu achivhura gedhe akashama. Vati Musonza akateverawo mushakabvu akashama achipopota ndokubva vavira vazodzokera mumba. Mushure mekanguva vakanzwa kuridza mhere kwemunhu ndokuzoona zvevaviri ava vave kubva pamba pemushakabvu vari mumotokari. VaGeorge Makwenjere vanovewo mutyairi wendege ndivo vaita vechipiri kupa uchapupu. VaMakwenjere vaudza dare kuti musi uyu vakafonerwa naMusonza achivati vaidanana naLucy. vamakwenjeri vati mukutaura kwake parunhare Musonzi ainzwika kuti aive nehasha. Vati Musonzi akazoya naLucy kumba kwavo kuThornhill Air Base, vakati zvemushure mekunge vaviri ava vasvika, Musonzi akatanga kurova Lucy uye kumukava. Vamakwenjeri vati iwo nemusikana wavo wavaive naye panguva iyoyo vakaedza kudzora Musonzi, asi vakakundikana. Musonzi akaramba achirova Lucy achimuti aidanana navamakwenjeri. Vamakwenjeri vati vakazobva pamba pavo vachienda kunotsvaga vamwe vanhu kuti vavabatsire kudzora Musonzi. Muzvara nokutula Matsikaiti, avo vari kudzidzira kuve musoja wemuchadenga, ndivo vaita wechitatu kupa humbo. Muzvare Matsikaiti, avo vati vaive musikana waMusonza, vati musi uyu ivo nemushakabvu naMusonza wacho vakasangana kumba kwemushakabvu kuti vataure pamusoro pekuve vasikana vaMusonza. Muzvare Matsikaiti vaudza Dare kuti Musonza naLucy vakambozvitamba nje, vakatizve vakazovasiya kumba kwemushakabvu ivo vachidzokera kuThornhill Air Base. Vamwe vanhu vatanhatu kusanganisira Dr. Sanganai Pesanai, avo vakaongorora mutumbi wemushakabvu, vanotarisirwa kupa uchapupu hwavo muDare apo kutongwa kwenyaya yekunoenderera mberi. Kutongwa kwenyaya yaMusonza kwakambotora nguva kuti kutange, sezvo akambokwidza nyaya yake kuDare reConstitutional Court achiti paanotongwa aisada kuti pave nevanonzwa nyaya vakagara nemutongi weDare kana kuti assessors muchirungu, achiti kuvepo kwavo hakuzi pamutemo, asi izvi hazvina kubudirira. Musonzi akachinjawo magweta uye ave kumirirwa navaCalvin Tundu. Kunyange hazvo achibvuma kuti iye naLucy vakarwa, anoti Lucy akafa mushure mekunge adonhera pamagirazi etafura ayo anoti akamucheka. Kutongwa kwenyaya iyi kuri kuenderera mberi mangwana. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.
Yakawedzera mauto mari yekubatsirikana inosvika mazana mana emadhora emaRTGS pamunhu, apo vakatambira neZuro. Kunyange hazvo vamwe vashandi vose vehurumende vasiri kupiwa mari iyi. Hurumende inoti iri kuda kuwedzera vamwe vashandi vayo vanosanganisira varayiridzi, vana chiremba navana mukoti mari inosvika makumi mapfumbamwe nemasere emadhora eRTGS kusvikawo pamazana nemadhora mana emaRTGS. Mutauriri weZimbabwe National Army, Lieutenant Colonel Alpheus Makotore, vaudzo Studio 7 kuti havataure nezvenyaya idzi, vakati titaure nevekubazi rezvekudzivirirwa kwenyika. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvekudzivirirwa kwenyika, amai Opa Muchinguri Kashiri, gurukota rezvemari vaMutuli Ncube, kanawo gurukota rezvevashandi amai Sekai Nzenza, sezvo vose vanga vasiri kudayira nharembozha dzavo. Nhasi pamusangano waitwa pakati pevashandi vemuzvipatara nehurumende webipartite negotiating panel, uyo unenge uine nhengo dzebazi rezvemari, utano, health services board nevashandi vemuzvipatara, vamiriri vehurumende vanonzi vati havana ruzivo rwekuti sei mauto chete akapiwa mari yekubatsirikana. Asi mukuzeya nezvenyaya iyi, tabata munyori wesangano reApex Council, rimwe remasangano rinomirira vashandi vehurumende, kuti tinzwe nezvemusangano wavaitawo voga sevashandi kuti vazeye danho rekutora mushure mekunge varamba kutambira mari yavakapiwa nehurumende neZuro.
Government yakazi yauya neofa $97 pamushandi woga woga, saka tati tichiudzawo vamwe vedu kuti ndozvakabuda todini. Saka zvazobuda pamusangano wedu zvazviri zvekuti sezvo tataramba $97 iyoyo, tichiti aiwa haitombobviri kana kuti titombotanga kutaurirana, haikutero kuti makandidzwanani haii. Saka tatiri pakutaurirana kuti todini, asi government yakati tombodzokera tonoona kuti tingakwanisa kuita zviri nani here, nokuti vatinotanhaurirana nadzo dzemanegotiations vanotonotaurawo nevakuru vavo. Saka vakati tonotaura nevakuru vedu tozva kuti vanoti kuti vangawedzera pakadini. Saka isu tatangoudza vanhu tikati kana tadzokera mangwana tinenge tichida chii.
Vashandi vari kuwirirana kuti mari ingavakwanire, ingasvika pamari chaizvo nemamiriro akaita zvinhu.
Iko zvinotakatoti zvekushanda nemasika zvinonei. Isu tinozviziva kuti Oktobha gore rapera vanhu vaiwana tingangoti mari ingangova kuma 450 US, tingangoti iri average. iko zvino tichishandisa interbank rate vanhu ivavo vakuwana mari iri kuma $40 contract. Saka isu tiri kuti kugovernment zorerai mari yedu payanga iyi kureva kuti the current painterbank rate iriko iko zvino mari iyoyo inobva hunge iri kuma $4,500 pamushando wokaoka iri kana ari mazimudhora do asi interbank inongochinja saka tei tingoshanda neinenge iriko asi kuti munhu akwanise kurarama zvekungoti uri kurarama uri kukwanisa kudya kuenda kubasa nokupfeka nokudini unenge achingotoda mari inosvika kuma $4,500 mushandi wepasi pasi.
Tiri kunzwawo kuti vamwe vashandi vehurumende zvikuru vechiuto vanenge vakapiwa mari iri kunzi nehurumende inosvika iyo zvikamu zvina kubva muzana kana kuti 40% iri kunzi yecushioning allowance. Imi makanziwo muchapiwa mari here pamusangano wanezuro?
Bodo, hatina. Isu mari yedu yavari kutaura vari kuti inotongobva munhauri vanhu idzoro uye vataitaura navo vekuhurumende vaitoti isu hatisati tatozvizivavo tichamboda kunonzwa kuti zvakamira sei. Isu taingozvinzwawo hedu nekuti mari dzinopinda zvemumabhengi saka hatizovanziki zvevanhu vanongototi sezvo vatowana mari kuti vanenge vafara vanototaura kuti ndawana mari ndawana mari.
Munyori musangano reApex Council vaDavid Tsatsunga vachitaura vari parunare muHarare. Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mazana nemazana evadzidzisi nevarairidzi varatidza nhasi zvakare muAlgeria vachikurudzira kuti hurumende iripo ibviswe. Kuratidzira kwanhasi kwasvika muzuva rechimakumi maviri vanhu vachiratidzira vachiti vose vakasungirwa zvematongerwo enyika vanofanira kuburitswa muusungwa. Zvichitevera chibvumirano cherunyararo chakaitwa pakati peEthiopia neEritrea muna chikunguru gore rapera icho chakapedza makore makumi maviri ekunetsana, nyika mbiri idzi dziri kutarisira pundutso yakaunzwa nerunyararo urwo. Gweta rinorwira kodzero dzevanhu uye vari mukuru weHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vaDewa Mavinga vanoti zvizvarwa zveZimbabwe zviri kutyorerwa kodzero dzazvo nekukundikana kwehurumende kuzviwanisa magwaro ekufambisa kana kuti mapassports nenguva inokodzera uye inotarisirwa nemunhu kuti ange awana gwaro rake. VaMavinga vanoti bumbiro remitemo yenyika rinopa kodzero kuvanhu veZimbabwe kuti vawane magwaro ekufambisa kana chero magwaro anokodzera kunge achiwanikwa nechizvarwa chenyika. Izvi zvinotevera mashoko ekuti hurumende yave kukundikana kudhinda magwaro ekufambisa aya nekuda kwekushaya mari yekunze yekutenga bepa pamwe neink zvinodiwa mukugadziriswa kwemagwaro aya. Izvi zvinonzi zvave kuomesera vari kunze kwenyika vanenge vachida kumutsiridza magwaro avo anenge apera kushanda kana vamwe vanenge vachida kuenda kunze kuchikoro kumabasa kana kunorapwa. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitika kana kuti zvinobata zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika, Jonga Kandemiri weStudio 7 aita hurukuro navaMavinga pamusoro penyaya iyi.
Matambudziko makuru kwazvo uyezve matambudziko ekushayikwa kwemapasipoti kuzvizvarwa zveZimbabwe zvinomada nenguva mucherechedzo wekuti zvinhu muZimbabwe zvave manyama amire nerongo ndokuondongeka kwenyika kwatiri kuona kuchiitika. Hazvinaki kuti hurumende ikundikane kusvika pakadai, inenge ichifanira kunge yagadzirisa kunyanya-nyanya kana tichiona kuti mukufamba kana kumbeya-mbeya pasi rose kunoita vatungamiri nevakuru venyika vanoparadza mari yakawanda kwazvo ainge dai ichishandiswa kuti iende pakuzadzisa kodzero dzevana veZimbabwe, zvizvarwa zveZimbabwe.
Asi tichitarisawo panyaya dzekodzero dzevanhu, pane kodzero dziri kutyorwawo here apa?
Hongu kwazvo kwazvo, kodzero yakanyanyisa kukura yekutanga yatinofanira kungotarisa ndeyekuti panyaya yekunzi munhu anzi chizvarwa cheZimbabwe ane kodzero kuva ne passport nemamwe magwaro ekufambisa ikodzero yemunhu iyoyo isingafaindi kutyorwa iri kutyorwa nekuti hurumende iri kukundikana kuti vanhu vese vawane magwaro aya. Asizve kuburikidza nekutyorwa kwekodzero yekuti vanhu vawane mapassport, tinoona zvakawanda zvinenge zvaakuvhiringika. Onaika kune vanhu vakawanda vana veZimbabwe vari kunze kwenyika vanoda kuenda kunze kwenyika, kungava kunodzidza fundo yepamusoro, kungava kuda kunotsvaka mishonga kana kunorapwa kana kushanyira hama kana kumabasa. Iko zvino tine vanhu vakawanda vane mabasa ekuti basa iroro rinenge richida kuti anga aine passport itsva kuti adhindirwe imomo kodzero yekushanda kune dzimwe nyika. Zvese izvi zviri kuvhiringwa nenhau yekuti hurumende yeZimbabwe iri kukutikana kuzadzisa kodzero yevana veZimbabwe yekuva nemapasipoti nemamwe magwaro ekufambisa.
Vamwe vanogona kuti vana veZimbabwe vakawanda vanga vachinyanyotiza munyika vachienda kunotsvaka mafuro manyoro kunze. Dzimwe nguva ringave riri danho rekuti hurumende iri kuda kuedza kuti vanhu vasanyanyombeya mbeya. Munoonawo sei maonero iwaya? Ipfungwa dziri kubvawo muvanhu idzi?
Ipfungwa dzisina kutsarukana nemhaka yekuti ngatidzokerei kubumbiro remutemo renyika riripo pachikamu chemakumi matatu neshanu. Panotaura pachena kuti ikodzero yechizvarwa chega chega chemuZimbabwe kuti chikwanise kuva nepassport nemamwe magwaro ekufambisa. Vanhu vanofanira kusununguka kuti vafambe pamadiro vasina kuvhiringwa kana kukoneswa. Hurumende yeZimbabwe inofanira kuti izadzise kodzero dziri mubumbiro. Ndo zvinotaridza kuremekedza bumbiro remutemo renyika.
Chichemo chekuti hurumende iri kukundikana kuwana mari yekunze hachisi chichemo chinotambirika here vamavhinga?
Hachisi chichemo chechokwadi kuwanda nemunwe kuri kuitwa nehurumende, nekuti honaika kune zvimwe zvekuti vanenge vachipfachura mari yakawanda kwazvo yekunze kwenyika. Saka chandinoona chiri kutadzwa nehurumende kugona kushandisa mari shoma iripo nenzira yakafanira pachipuwa kosheso kukodzero dzevanhu dzekuva nemapasipoti. Mari iri kuraswa kune zvimwe zvisina maturo ichitadza kushandiswa zvakakodzera zvakakosha zvinoringana nekodzero dzevanhu.
Avo vanga vari mukuru weHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vaDewa Mavhinga vari parunare muJohannesburg, South Africa, naJonga Kandemiri weStudio 7. Paramende iri kuita nhaurirano nebazi remuzinda weBritain rinoona nezvebudiriro yekunze kwenyika iyi reDepartment of International Development kana kuti DFID nechinangwa chekusimbaradza mashandiro emakomiti eParamende ayo anonzi neDFID haana kusimba pari zvino. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Mutauriri weNational Assembly Advocate Jacob Mudenda vazivisa izvi mushure mekutambira gwaro reongororo yakaitwa neDFID pamusoro pemashandiro emakomiti eParamende kubva kumukuru weDFID muZimbabwe amai Catherine Ways. VaMudenda vati ongororo yeDFID inoratidza kuti makomiti eParamende anofanira kusimbaradzwa uye ivo vanobvumirana nazvo. Semuenzaniso, muongororo yayo DFID inoti zvimwe zvinofanira kuitwa kuona kuti nhengo dzeParamende dzinofanira kuve nhengo dzekomiti imwe chete, kwete kuve nhengo dzemakomiti maviri kana matatu sezviri kuitika pari zvino. Chimwewo ndechekuti nhengo dzeParamende dzinofanira kupinda makomiti anoenderana neunyanzvi hwezvaakadzidzira, sekuti nhengo dzinopinda mukomiti yezvemutemo dzinofanira kuve magweta. Asi vaMudenda vati izvi zvinonetsa nekuti kuti munhu asarudzwe kuva nhengo yeParamende anofanira kuve nemakore gumi nemasere kuve chizvarwa cheZimbabwe pamwe nekunge akanyoresa kuvhota chete, uye hapatariswe kuti ane unyanzvi hwei. Asi vati vachashanda neDFID kuita zvimwe zviri kunzi zviitwe muongororo yeDFID.
Tariro yedu yekushanda neBritish Embassy kuDFID ndeyekutsvakisisa kuti ngawane rubatsiro rwakadii tisimbise makomitis edu eParliament. Tichaedza kutsvaga nzira yerubatsiro ruchabva kuBritish Embassy through DFID kuti tisimbise makomitis edu eParliament.
Asi amai ways varamba kutaura nevatori venhau sezvo vange vasina kupiwa mvumo yekutaura nevekumahofisi emuzinda weBritain muZimbabwe. Mukuru wesangano replatform for youth development vaClaris Maduku vaudza Studio 7 kuti zvingave zvakanaka chose kana basa remakomiti rikasimbaradzwa nekuti anoita basa guru. Vati makomiti eparamende anotenderera nenyika yese achibvunzurudza vanhu panyaya dzakasiyana siyana kusanganisira nhunha dzevanhu pamwe nemabhiri ekuumba mutemo, uye zvingave zvakanaka kuti nhengo dzeparamende dziwedzerwe ruzivo kuti dziite basa radzo nemazvo. Vati chikuru chavanoda kuti hurumende iremekedze zvinoturwa nemakomiti kudare reparamende.
Ivi ndikatarisa isu seplatform for youth and community development tiri nenyaya dzataisvisa tichitofara kuti abvana dzekumakomiti zvakanaka tasvika kuparliament dzotaurwa zvakanaka dzotopiwa maresolutions ekuti hazvakuda kuitika zvotora makore zvisati zvaitika. Ndo zvinotauti pamwe kana makomitis akuya kumunharaunda kana takuenda kumacommunities nini takuita kakuneta kuti tirikungotaura zvedu bari nyaya dzadzisi kunyatsa kufambiswa kuenda kumberi mberi.
Asi mukuru wesangano reZimbabwe Democracy Institute Dr. Petsai Rwanya vaudza Studio 7 kuti kunyange makomiti eparamende yakasimbiswa hazvina zvazvinobatsira nekuti paramende pachayo haina simba. Vati mutungamiri wenyika pamwe nemakurukoti avo vane masimba akawandisa izvo zvinokanganisa mabasa eparamende.
Hazvina zvazvinoshanda muno mutine dictatorship mutongi muno utongi huri mumba mapresident saka mutona kana Grace nenyaya yemasimba president Grace aingoita marala ake achianza mara achitelevhaiswa marala ake kana mukadzi wava munangagwa ke zvezvi anongofamba kuzvipatara kuachitandanisa magovernment workers anotandanisa magovernment workers sani parliament kana ane simba inofanira kumushedza kuti uya unwiwe uraniwe parinomushedza sei iyeye munangagwa ari mambo. Isi hatina kuza tiri kusarudza mambo isi toda kusarudza mutungamiri ari anzarebo to parliament kuti kuite machecks and balances.
Paramende ina makomiti anoenderana nemapazi ehurumende, uye makomiti aya anoongorora mashandiro emapazi aya. Kunze kwaizvozvo, makomiti aya anoitawo basa guru mukuumbwa kwemitemo inoenderana nemapazi aanoongorora. Zvichakadai, vamudhenda vazivisa kuti mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanogona kudoma vanhu vavanoda kuti vave nhengo dzekomishen inoona nezvekudzivirirwa kweuori mushure mokunge paramende yavapa mazita evanhu gumi nevaviri vakakunda mubvunzo dzakaitwa neparamende masvondo maviri apfuura. Komisheni iyi inofanira kuve nenhengo pfumbamwe, uye vamunangagwa vakatodoma Justice Lois Matanda Moyo sasachigaro wekomisheni iyi. Justice Matanda Moyo mudzimai wegurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika vasivusiso Moyo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudya.
Yasvika nguva yekuti timbonzwa zviri kuitika pasocial media.
Pachirongwa chedu cheLet's Talk ngatikurukurei chatinokupakurirai musi wechipiri china nechishanu paFacebook page yedu yeVOA Shona. Nasi tanga tiri kutarisa kuti zvakamira sei kwamuri ikoko tichiona kuti pari zvino munyika muri kunzi imo makushandiswa mari yemaRTGS uyezve nemari yemabond.
Murutora na fungai nyapukutu Whitefield.
Ah, kwakadiko kufiyo uko?
Ah, kuno kuri right zvako mbichana noti maningi because zvanetsa.
Taura itinzwi.
Ini name committee leader, ndiri kanzera muwadi 26. Whitefield. Mitengo haina kudzika but inini hangu ndinotarisira kuti dai vachiti mitengo painenge yakwira paya mushanda anokwidzirwa sarari bari dambudziko rataita nderekuti sarari yacho haisi kukwira asi zvinhu zviri kukwira saka zvinoramba zvopresa munhu kuti iye ndiye akutotsvaga end meet pamna but chaari kushandira chacho chacho panenge pasina saka ndiyo dambudziko rekuti rinofanira kunge richigadziriswa nehurumende iroro.
Pari zvino ndedzipi nhunha dziri kunyanya kutarisana nevanhu vari imomo mufiyo mamugero?
Dzatakatarisana nadzo ndedze mvura magetsi. Zvinhu izvozvo zvatadzisa nokuwata. Hazvina kutombomira mushe magetsi anouya na 10 p.m. oenda na 5 a.m. mvurawo machallenges ndekuti denga harina kutipa mvura yakakwana gore rinei saka madhemu edu isisu amwe acho akatokurozwa haachakwanisi kunge achisupply mvura yaifanira kunge ichisupply. Kwozouya imwe challenge yemachemicals. Machemicals edu isisu anodhura mvura yedu isisu yatiri kushandisa chene zvine tina yakawanda yaine tina yakawanda yakuda machemicals anosvika 8 machemicals.
tinotenda zvikuru Marvelous Muhlanganya uye vateereri musakanganwa kuti muchirongwa chedu cheLive Talk na 8 p.m. tiri kutarisa dambudziko remapasipoti rakatarisana zvikuru nezvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika zvinenge zvichida kuenda kumusha nechimbi-chimbi. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kanawo kutumira mashoko kustudio 7 shandisai WhatsApp namba dzedu dzinoti 001-202-465-0318. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi anokoneka nemufaro. Ndini wenyu Blessing Zulu, ndokusiyai mina Standekile Muhlanga munhau dzeIsindebele.
Sokuyisikhathi sendaba ku-VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku-Studio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC. Olamukela ku-Studio 7 ngolwesithathu mhla ka-10 kuNtulikazi 2019 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje,
umzana umhlonitshi Jobs Kala akasenelisa ngubuya lapha. Amagoda abuyile ebethenjisa ukuthi uzabuya, kodwa okwamanje asilaqinisi ukuthi ungaphi. So sokucajangela ukuthi uhlanjiswe masinzo. So laba abahlabelayo ngabantu nje abatshengisa ukungathakazeleli indaba esikhona yokuthi asikwazi ukuthi umhlonitshi usikhala unga.
Abasekeli be-MDC batshengisele eHarare namhlanje beveza ukuthukuthela ngokungalethwa imithethwandaba namhlanje komsekeli kamgcini sihlalo webandla labo uMnumzana Job Sikhala.
Siyananzelela ukuthi amanzi sibe siwavule kakutsha ngesonto, saphinda futhi savula kwezindawo ngomvulo ukuthi siyenelise ukupha abantu amanzi mbijana, ngoba siyananzelela ukuthi amanzi besivalile kusukisela iviki ephelileyo ngolwesibili.
Ikhansile yakobulawayo ithi isimo sokusilela kwamanzi edolobheni lakobulawayo sesingcono.
Thina njengabantu be-Tradfair, labo abalungisa lo umbukiso, siyathokoza kakhulu ngamalungiselelo. Sekulamankampani angu-200 asethe azabuya, and siyathaba kakhulu ngoba lonyaka silabo abavela kwamanye amazwe.
Inkampani yeZimbabwe International Trade Fair isifike esibangeni esiphezulu ekulungiseleleni umbukiso wezemigodi walonyaka we-Mine Entra Mining and Engineering and Transport Expo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Abasekeli be-MDC batshengisele eHarare namhlanje beveza ukuthukuthela ngokungalethwa imithethwandaba ngomsekeli kamgcini sihlalo webandla labo uMnumzana Job Sikhala, ongumeli wezengeza West edalele ephalamende obotshwe izolo esetheswa umlando wokufuna ukugenqula uhulumende. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Kuhlangothi lwabasakhulayo ku-MDC ekhokelwa nguMnumzana Nelson Chamisa batshengisele bephuma emthethwandaba beveza ukuthukuthela ngemva kokunanzelela ukuba uMnumzana Job Sikhala akalethwanga ukuzothonisiswa namhlanje. Lokhu kungemva kokuba sebezwe ihungahunga lokuba amapholisa esemthethe amusa emashingo. Elinye lamagqwetha kaSikhala, u-advocate Innocent Gonese, ulandisela intatheli izindaba ngokwenzakeleyo.
So what is happened is a violation of his constitutional right. It's a deprivation.
Okwenzakalayo lokhu kuyikwephulwa kwelungelo lakhe loluntu kanye lolokuthi athole omelayo edabeni lwakhe. Sasazi ukuba bamuse ngaphi, njalo njengokutsho kwami ngaphambilini ukuba bekwenziwe isivumelwano sokuthi uzokumiswa phambi komthethwandaba i-Magistrate Court lapha eHarare eRottenborough. Ngakuhlangothi lwezombusazwe sihlezi sitshelwa ukuba sesilandela umbuso omutsha, kodwa engikubone namuhla kuphambana lalokho. Kwedlula lokho owakusenzakala ngesikhathi sombuso kaRobert Mugabe, angikuzwisisi mina ukuba abesipholiseni bebengenza okufana lalokhu abakwenzileyo lamuhla ngendlela abayenze ngayo. Lokhu kusibonisa ukuba kawukho umahluko kundlela sibuswa ngayo.
Isikhulumeli sebandla umnumzana Daniel Fortune Mulukele uthi badidekile ngalesi sehlakalo esithi kuyadanisa ukubona indlela abezomthetho labachuchisi abaguquke ngayo bona beke bavumelana ngaphambilini ukuba uzothonisiswa eHarare uSikhala hathi eBikita loba eMashingo.
Umnumzana uMhlonishwa Job Sikhala akasenelisa ngokuya lapha. Amagqwetha abuyile ebethenjisa ukuthi uzabuya kodwa okwamanje asikaqinisi ukuthi ungaphi. So sokuqajangela ukuthi uhlanjiswe eMashingo. So laba abahlabelayo ngabantu nje abatshengisa ukungathakazeleli indaba esikhona yokuthi asikwazi ukuthi uMhlonishwa uSikhala ungaphi. Bazondile bafisa ukuthi kube le justice. Ngakho ke njenge-MDC thina siyawuthotoza okwenziwe ngabantu abarana amakhosethu khaya ngathi ipolitics sesesiqathekile kule justice.
Umnumzana Mfundo Mlilo isakhamuzi seHarare uthi okwenzakeleyo kulihlazo elizweni elibikwa lilandela umbuso wentando kaZulu.
Thina kakusiphathi kahle njengezizalwane zeZimbabwe ngoba sibona ukuthi amalungelo abantu akhandiswa kuhle. Ujob Sikhala, Honorable Job Sikhala, akula nto enzima ngathi enkulu kakhulu ayenzileyo. Ubekhuluma laye njengomuntu weZimbabwe ohluphekayo ukuthi ilizwe lethu lilenduku eziningi, akula fiweli, akula magesi. Xa uhulumente agwamisa ukuthi anike abantu esingathi ama-social goods kumbe nxa uhulumende wangena ngokudlamudlamu ngatshintsha ama-elections, kulelungelo lokuthi uhulumende onjalo akhitshwe.
Umgcini sihlalo ohlangothi lwabasakhulayo umnumzana Tererai Obey Sithole laye uveze ukukhathazeka.
Okushenda imashinja nefungana kwamaita pano kuratidza kuti solidarity sekutara kwatinoita.
Ngiyalibonga balandeli bebandla ngokuza lapha ngobuningi benu njengendlela yokutshengisela usekelo lwenu lomanyano ngoba singabantu bani. Sibuthene lapha ngoba sisazi ukuba omunye wenkokheli yethu uyahlukunyezwa ebotshiwe.
Kusenjalo unobhala jikelele wohlangothi lwabasakhulayo kwe-MDC u-Ostelos Gift Siziba ubotshiwe namhlanje esetheswa umlando wokutshotshozela udlakela elizweni. Ngaphambilini abasakhulayo laba beye bayatshengisela ukukhonona kwabo emthethwandaba kamantshi lasenkambeni yamapolisa eHarare Central Police Station ekuseni anduba baphindele njalo emagumeni omthethwandaba kamantshi ngemva kokuthola umbiko ukuthi akaseyi kuthonisiswa khona uSikhala ebikwa esesiwe lapho adalela khona icala eBikita esigabeni seMashingo. Amapolisa ohlangothi lwe-Riot Police abehlomile axotshe abasakhulayo laba ngesikhathi behlabela ingoma ebezigcwele ulaka lenhlungu phezu kokwenziwe kuSikhala. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumevisi Gama.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave kushort wave 4930-6065-15460 laku-13860 kilohertz.
Inkampani yeZimbabwe International Trade Fair isifike esibangeni esiphezulu ekulungiseleleni umbukiso wezemigodi walonyaka we-Mine Entra, Mining and Engineering and Transport Expo, ongaphansi kwendikimba ethi Resources, the Future Exploring and Leveraging Mining Potential. Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba.
Umbukiso wezokwemba omanjinela kunye lezokuthwalwa kwabantu owe-Mine Entra oqoqwe ngabeZimbabwe International Trade Fair uqala ngolwesithathu lweviki ezayo kobulawayo. Isikhulumeli se-ZITF unkosazana Stella Nkomo uchaza ngamalungiselelo ombukiso walonyaka.
Umbukiso wezemigodi ukwembiwa kwamatshe aligugu
ubunjilela lokuthwala kwabantu lempahla iMine Entry 2019 izaba khona kuviki elizayo izaqala ngolesithathu mhla ka 17 Ntulikazi iyephetha ngolesihlanu mhla ka 19 July khonapha emzini omkhulu oweZimbabwe International Exhibition Center kontuthu ziyathunqa kobulawayo kuphela indikimba yombukiso low iphathelane lokusebenzisa inotho wezemigodi ukuthuthukisa ilizwe lokwenzela abahlali balo ikusasa elihle. Sikhanyelele ukuthi umbukiso lowo uvulwe yisiphathamandla esibona ngezamatshe aligugu lowemboya kwawo umnunzana Winston Chitando mhla ka 18 Ntulikazi. Sikhanyelele ukuthi kuzabe kulemihlangano ethize ekhanyelele ukuthi abantu bonke bathole labo indlela yokuzithuthukisa ngamatshe aligugu. Sikhanyelele ukuthi kuzaba kulombukiso wabo mama Women in Mining Conference, lombukiso okhangelele ontanga Youth in Mining Conference, kanye lombukiso omkhulu esithi Main Manager Conference, lapho futhi esikhangelele ukuthi umnunzana uWinston Chitando uzabuya azonika umphakathi lokhu ababekele khona njengomphathi ntambo walesi sigaba.
Wengeze ethi kulamankampani angamakhulu amabili akhangelele ukubukisa kunye lamazwe amahlanu.
Thina njengabantu be-trade fair labo abalungisa lo umbukiso siyathokoza kakhulu ngamalungiselelo. Sekulamankampani angu-200 asethe azabuya ende siyathaba kakhulu ngoba lonyaka silabo abavela kwamanye amazwe abathe labo bafuna ukubuya khonapho abagoqela labo abavela eChina, eKenya, eSouth Africa, eSouth Korea kanye leZambia.
Embukisweni walonyaka kukhangelelwe ukuqhutshwa imihlangano emithathu ebalisa oweWomen in Mining, oweMine Conference, leYouth in Mining, obusugqitshwa ngomdlalo wegolf eBulawayo Golf Club, uqhutshwa phansi kwendikimba ethi Resourcing the Future, Exploring and Leveraging Mining Potential lumbukiso. Umphathintambo wezokwemba umnumzana Winston Chitando nguye okhangelelwe ukuvula lumbukiso ngolwesine lweviki ezayo. Ngimele iStudio 7 yiwoBulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Abekhansile yakoBulawayo bathi isimo sokusilela kwamanzi edolobheni leli sosingcono ngoba abahlala emalokitshini abalisa emganwini inketha ingubo yenja lemakhokhova bawatholile amanzi namuhla. Bathi njalo ukulungiswa kwempompi zamanzi e-Criterion Water Treatment Plant kuqhubekela phambili ukuzadala ukuthi izakhamizi zalelo dolobho ziwathole amanzi. Isikhulumeli sekhansile yakoBulawayo uNkosikazi Nesisampofu uchaza isimo somsebenzi wokulungiswa kwempompi.
Idolobho lithanda ukwazisa izakhamizi ukuthi amanzi namuhla sivalile idolobho lonke ukuthi siphe ithuba ukuthi i-system istabilize. Siyananzelela ukuthi amanzi sibe siwavule kakutsha ngesonto, saphinda futhi savula kwezindawo ngomvulo ukuthi siyenelise ukupha abantu amanzi mbijana, ngoba siyananzelela ukuthi amanzi besivalile kusukisela iviki ephelileyo ngolwesibili. Okwakathesi sesivalile ngoba siyananzelela ukuthi isebenzisa kwamanzi kwezakhamizi kukhwele kakhulu. Okwakuqala amanzi akade esetshenziswa izakhamizi afike ku-157 megalitres, nanzelela ukuthi thina vele sikhuphe amanzi ay-105 megalitres. Lokhu sokwenza ukuthi ama-reservoirs amaningi ikakhulu i-Criterion leMagwegwe reservoir isingathi yiwo amakhulu kakhulu njalo yiwo a-critical ayehle in terms of i-level. So nxa ama-reservoirs lawa eseyehlile ukuthi siyenelise ukuthi asukume kufunakala isikhathi, yikho sesivalile amanzi edorobheni lonke. Sinanzele njalo ukuthi nxa sesivula sizabuyela back 48-hour water shedding, ngoba umsebenzi esiwenzayo i-Criterion awukapheli. So siyabe sifisa ukuthi sibe lesikhathi ukuthi amanzi siloke siwagogosa. Okunye futhi okusihluphileyo njengedorobho sibe lo dubo lwegetsi. Sesiceliwe ngabanikazi begetsi
esingathi ZETDC ukuthi sivale ezinye impompi ngoba impompi zethu ngiyabona zisebenzisa amagetsi amaningi. So lokhu kusho ukuthi amanzi azabuya edorobheni abe semalutshwana. Okunye futhi esikunanzeleleyo ukuthi kule ndawo vele lapho esingakatholi khona amanzi kusukisela iviki ephelileyo, lezi ndawo silungisa ama-bowsers ukuthi ahambe khona. Siyaxolisa izakhamizi ngoba ama-bowsers imota lezi ezithwala amanzi zilutshwana, but we are working full out. Esesikwenzile ukuthi ama-bowser lawo futhi lawo asesebenza ama-shift ukuthi they are working even ebusuku ukuhambisa amanzi. Okunye futhi esikunanzelele ukuthi amanye ama-bowls akhona kobulawayo asebenzisa amagetsi. So nxa amagetsi futhi ehambile ngoba kulezi suku amagetsi ahamba kusho ukuthi abantu abayenelisi ukusebenzisa izibhorane. So lezi ndawo futhi yizo esezilethelwa amanzi ngezimota ezingathi ngama-bowsers. Esikucelayo kuzakhamizi zakobulawayo ukuthi singabulali impompi zamanzi kule ndawo lapho abantu asebevandalizile impompi zamanzi bekhupha ama-valves benzela ukuthi bethole amanzi. Lokhu kuyasibisele emuva ngoba kufanele sihambe siye-repair okwakuqala, njalo nxa sokuvandalize kusho ukuthi ilokishi yonke ayisatholi amanzi. So ezinye iindawo sezi-affekthwe ngamanzi ngoba impompi zibulewe. Siyabonga ubulawayo ukubekezela ngalesi sikhathi esingekho lula ngoba amanzi yimpilo. Siyacela bakithi ukuthi lamhlanje siloke sinanzelela njalo sikhangele ukuthi umsebenzi lo phathwe ngendlela iphambili kakhulu njalo ephezulu, njalo sizame ukuqeda masinya.
Loke unkosikazi Nesisampo isikhulumeli sekhansili yedolobho lakobulawayo. Ukulungiswa kwempompi zamanzi kubikwa lokhu kuzayenziwa njalo kukhangelelwe ukuphela ngomnyaka ka-2020. Inhlanganiso elwela amalungelo ezakhamizi kulele dolobho yebulawa Progressive Residents Association yethule umbiko isithi kufanele kuvalwe izikolo endaweni ezingelamanzi ngoba kungaqhamuka umkhuhlane wesihudo. Kodwa u-Alderman Sboniso Khumalo ongukansela wePhomola South uthi ngempela umomo usungcono.
Bangilani bakhuluma phela into abayifunayo, kumbe into eyifuna ukuthi angacokozeli. Kodwa engikwazi ukuthi mina izikolo zisaplayiwe ngamanzi lamuhla ekuseni, namaklinisi asaplayiwe, private or council schools asaplayiwe ngamanzi lamuhla.
Kodwa kuqalise lamuhla yini? Kuyini okwenze batsho njalo? Insuku zonke lezi bekusenzeka yini?
Izikolo bezingasaplaywa ngamanzi kudala ngoba especially iPhumla South ilezikolo eziyi-3 ezingazi-3 eziphezushanyana. I-council vele iyasaplaya elithi ama-things abo abanawo esikolo, amajojo abo namanzi all the time.
Abantu bona amanzi bawathatha ngaphi? Tshona kule ndwendwe ayenela yini? Kuhamba njani kathesi?
Mangithi na amanzi esandu kulungiswa phela vele kuzaba le ndwendwe. Kodwa engikwazi ukuthi nxa kulungiswa vele ilayini yaba khona from usuka kwele naphana kuza kushambisana ijana so kuphele ka-1 angathi bevula sobavule ka-1 yonke indawo ka-1 kuyaqedwa abanye abaphansi bayifuna bavule emjambi ijana ukuthi abanzi akhave indawo yonke. Namuhla bavulile and i-part of Phumla South silawo amanzi kathesi. Khathesini khumbukhuma sofimile elayinini nanjo beyibhawuzi zesifefo. Ye, kathi nimile la izakhamizi elayinini mele ukuthi izizosaplaywa ngamanzi kathesi, ibhawuzi sisukile ethatha khona amanzi isize. Ya, iliduwe leyo kuthi bazapheka late but iqiniso ukuthi okunye angithi na amanzi esebuyile, people will be better. It's better off than ukuthi amanzi ngaba ngabi khona total. Kuthiona la ukuthi azabambana ingxaya zafika endaweni yakhona amta ephezulu njalo-ke lapho esibe khona engekho. Asesicele ukuthi ibhawuzi izoasisa. Part of it engelamanzi.
Lithembe ukuthi kuzaphela nini umsebenzi lowo sesitichini ukuthi amanzi abuye ebantwini ezimpompini?
Kwayisikrithelwa ngiphela ngokukhina ngihlokusevisi lokhuyana izomove will be better. I think ngibona kuyawesa udivani ngabeikrithelwa ibe ngcono kuzaba ngcono ngoba kuza kuzaiza nepressure ebantwini nakumabhozi akhona ses kuza iza ipressure naleyo.
Inhlanganiso elwela amalungelo ezakhamizi ibikhala njalo ngokuthi yesabela ukuthi kungaqhamuka umkhuhlane wesihudo. Kunjani umomo khona ngapho? Abantu bagezisa njani izambuzi, okokudla, okokupheka lokunye?
Ukuthi uphela imajebele nanto yomathenzi-smart ngeke ngisho ukuthi ngingakhuphromisa kangako. Kanti abantu batshele ukuthi basebenzisa amanzi ngendlela enjani ephansi njalo mazogeza bazabantu babe ukuthi baflashe ngawo kubathoyileti. So kukhona kuba usuku nje ukuthi usube kamanzi oflasha but kodwa nga kulodube elizweni uma kulodube ukuthi luthile luza njani.
Ubona kunjani kumalanga ambalwa alandelayo?
Hhayi ke ngisokulo mehluko ngoba yamthi umehluko nje amhlambe umehluko onto abantu ayinto yamhlambe olutshwane ulakula njani ulakula ngesandi last week. Umehluko ukhona sizi ngawubona.
Lo ngu-Alderman Siboniso Khumalo ongukhansela wePhumla South bexoxa ecingweni ekobulawayo. Ku live talk lamhlanje kuhlelo Diaspora Forum sikhangela udubo olubhekane lezizalwane zeZimbabwe ezisemazweni olokuthola ingwalo zokuhambisa ezama passport. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Yesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ukulwisana ngokucasana ngemihlobo esigabeni esingenyakatho yelizwe kwele New Guinea kubikwa kuchiye kubulalise abantu abangamachumi amabili nantathu abagoqela abesifazana abakade bezithwele kanye labantwana. Iziphathamandla zesigabeni seHela zibika ukuba laba bantu babulewe kuhlaselweni okwenziwe leso sigaba phakathi kwensuku ezine ezedluleyo. Abeqembu labesifazana elimela elemelika emdlalweni wenguqu elithethe inkezo yamazwe omhlaba ye-World Cup okwesine emncintiswaneni obuseFrance bamukelwe ngenjabulo enkulu lapho bephindela ekhaya edolobheni le-New York. Abantu befolile emigwaqweni ye-Manhattan bephethe ama-flag. Umeya Bill de Blasio we-New York kanye losibalukhulu wesabelo uGovernor Andrew Cuomo bebekhona labo. Uhlandla lezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe esilethulela lona ngolwesithathu viki zonke namhla silomnumzana Tifa Dube ongomunye wabaqoqa umbuthano wabantu bohlobo lwesikhalanga ozaqhutshelwa kwele Bilithani edolobheni lelithi ngomgqibelo. Lo ngumnyaka wesine abantu besikhalangeni besenza lomkhosi ngenjongo yokulondoloza ulimi lwabo lamasiko abo eBilithani. Umnumzana Dube uchasisele umuntu ngamile inkomo weStudio 7 okuningi ngalombuthano.
Umcimbi ongumgqibelo babunkomo umayelana ngokuhlanganyela labanye njalo ngokukhumbuzana ngobuntu bethu esiyibona esingabantu bebukalanga.
Kungani likubona kuqakathekile ukuphakamisa amasiko enu ngalindlela ngisho laphetsheya kwezilwandle?
Ukuhlala emazweni angekho eduzane lasekhaya okuhlangele ukuthi sokusiba lama generations asuke akhulele emazweni angasondelana lendawo zakithi kuyadingakala kakhulu ukuthi kube yithi thina esizama ukuthi sikuhlongoze sikwenze kube into eqhakathekileyo ukuthi sivuselele njalo sikhumbuzane ngolimi lwethu njalo langendlela esifanele ukuthi senze ngayo izinto njalo ukukhumbuzana ngolimi lwethu kakhulu njengokuhlala sesisho kuyinto enhle ngoba kuyinto esenza ukuthi sivuselele ubuthina bethu njalo sivuselele inhlonipho kakhulu ngoba nxa sithi siyakhangela siqathanisa ukuthi impilo yesikhiwa siyayithanda ye kodwa impilo yesikhiwa nxa sesiya ngendlela inhlonipho efanele ukuthi ihambe ngakhona ungahlanganisa impilo yesikhiwa ubusuhlanganisa lesintu sethu kuyakwenza ube ngumuntu oqotho ube ngumntwana oqotho ingakho kuqakathekile kakhulu njalo lokuthi singaze sikhohlwe imvelaphi yethu.
Abantwana abazalelwe khona ngapho Dube bayayingena yini eyokulondolozwa kwamasiko lesintu senu le kumbe bathi bona bangabelungu?
Esakunanzelelayo kakhulu babunkomo mayelana ngendaba zabantwana ukuthi abantwana bafana lomuntu ochapha umfula. Abantwana bayaya baxoxoze bazwe ukuthi umfula okutshona okungakanani andubani ukuthi bafake unyawo noma balukhiphe. Kuleyo nkulumo ngikhulumela enkulumeni yokuthi nxa bebona thina abazali sisukumela phezulu sithuthukisa ulimi lwethu njalo silabo sisiba lothando lokuthi sibatshele ukuthi babekwazi ukuqakatheka kolimi lwabo ukuqakatheka lemvelaphi yabo kubenza nabo babe lentshukutshu. Kodwa ke nxa ukuthi kungenzeka ukuthi uthole ukuthi thina lathi sesiba laid back bona nxa beqhubekela phambili ngokukhuluma izikhiwa zabo bethola ukuthi lathi sivumelana lezikhiwa zabo ekugcineni lapho kulahleka yonke into kulahleka ulimi kulahleka amasiko kulahleke nje imbali. Ngithemba ukuthi wonke umuntu uyazi ukuthi umuntu ongenayo imbali umuntu ongenayo ihistory yakhe ongazaziyo ukuthi yena uvela ngapi ufana lo muntu ufana lembewu elahlekileyo. Ingakho nje sikuthatha kube into eqhakathekile kakhulu ukuthi sibone ukuthi ukuvuselela ulimi lwethu njalo ukuthi sikuhlanyele kulabo abancane ukuthi babe kwazi ukuthi la kusasa noma babe vuka bebesazi ukuthi bona imvelaphi yabo ingapi njalo bangabantu abanjani lapha vela khona njalo kutshengiselela ukuthi abazali babo ngabantu abalothando yini kodwa ke nxa singatshengisela ukuthi thina silothando ezintweni esizenzayo kumvelaphi yethu lasebentwaneni kuza kuyehla ngokuba njalo
uzulu ungamtshiyela wapha amazwi Dube
engingabatshiyela wona amazwi abantu bakithi ngokuthi umcimbi lo njengoba sisitsho nje simema abantu ukuthi sondelani bantu bakithi sizohlanganyela kulo mcimbi okuqakathekileyo kakhulu ukuthi ngumcimbi okuthiwa yibukalanga gathering kodwa kuyibukalanga gathering kunjalo ngumcimbi esikhangele ukuthi labanye abantu abangasibo bantu bebukalanga noma bavela kwiziphi indimi noma noma bavela kwapha amazwe bayamukelekile ukuthi babuye bazobakwazi ukuthi abantu kuthiwa ngabakalanga ngabantu abanjani njalo ngabantu abaphila impilo enjani njalo badla kudla okunjani njengoba kuzoba kulokudla kwesinto kuzoba kukhona kuthengiswa okunye kuzoba kulokunye kulama demonstrations ezinto ukuthi impilo noma izinto zenziwa njani ebukalanga kuzoba kuhlanganyela izinto eziningi kakhulu so kuqhakathikile kakhulu ukuthi abantu basondele bezobona bengabe bethatha inzwa bethi kuthiwa abantu bebukalanga ngabantu abanje kodwa bengakazi basondela nelathi bazoba kwazi bazwisise ukuthi singabantu abanjani abantu bakanye kwedu sedzelani mose huba gulu elelela swika musigwilile hule api mugwilila hule ndiyano nomu musila shikalanga chenyu antubona kuti uyapono akatongo muka mangwana na akatongo hoha lukuta gomwenu esiya gukwelukuta kupfuki kwa nembudzi ngati milikeni bakalanga tisinga gwe tisinga tuke ama zedu tisinga tuke bataka bakidzana navo yelo huba gulu la swika toba tiri kulidzi mhlaka 13 kubva masikati kuza kunoti mateuko vuyani makasenga kene makasenga semedzi nyikene makasengani vuyani tihato kwa tiri tose ntili pantuzwe vukalanga ne huva de vukalanga gathering tuboka kwa zvikwazvo
lowa umnumzana Tifa Dube isizalwane seZimbabwe esihlala eBhilitane abenhlanganiso zamakhopha-ke kusenjalo bathi kuqakathekile ukuthi kusabalaliswe ulwazi lwemisebenzi le ukuze iningi liphatheke ekukhululekile ngendlela engaphilisa ethola inzuzo okungenza bemelane lodubo lokusilela kwemali njalo kuphathise ukuzithuthukisa empilweni lelizwe lithuthuke. Intathe yezindaba yethu uMakuphetha Ntambe usethulela lolu daba.
Ngesikhathi amazwe omhlaba enanza ilanga lamakhopha emhlabeni jikelele elikamhlaka 6 Ntulikazi ele-International Cooperatives Day, umqondisi wenhlanganiso National Association of Cooperatives, Savings and Credit Unions in Zimbabwe, umnumzana Tapiwa Mufurutsa uthi lokhu kulodubo lwenkohlakalo emsebenzini wamakhopha.
Often view the perception of housing cooperatives and the problems that sometimes arise in that sector, so they just view
abantu besizwa ngamakhopha bacabanga ngokwenzakala kuma cooperative ezindlu behle besabe ukuqilibezela kodwa ngibona ukuthi abantu kumele befunde bezwisise ngama cooperative ngoba lawo kameli okwezindlu kuphela kulama cooperative okulima okulondoloza imali lokwekweletisana lawezemigodi imining awamabhanga lamanye amaningi
uqhubeka ethi abasakhulayo bezimbabwe abahlala bekhala ngokusilela kwemisebenzi bangaqiqana ngendlela enhle ukusungula ama-cooperatives balakho ukwenelisa ukuziphilisa.
It's sad to note that currently members are there in terms of the number of cooperatives that are present in the country.
Noma ama-cooperative ekhona njalo elamalunga kuyadanisa ukuthi iningi lawo lilamalunga angasho lutho angafika kutshumi nje kuphela kodwa singaba lomkhuba wokuhlangana ndawonye sande kungaphathisa sibili ngoba siyabe sesiyinhlanganiso enkulu senelisa ukubuthanisa imali enengi.
Amanye ama-cooperatives atshengisa ukuphumelela athi imisebenzi enje iyaphathisa njalo idinga ukuthi ikhokhelwe kakuhle. Kutsho umnumzana Tendai Matienga, umqondisi wekhopha enkulu kamasipala weHarare.
The cooperatives are still very useful, especially with regards to SACCOs. Like in our case,
siphathisa amalunga ethu afika kunkulungwane ezimbili lamakhulu amahlanu, 2,500. Esibanikeza ithuba lokulondoloza imali esithi savings. Sibanikeza njalo ithuba lokuthola izikwelede ezingaduliyo kudinga nje amalunga angamachumi amabili ukusuka.
Hayike isikhathi savume ukuba siqhubeke sisonke olivalelisayo ngosithandekile mhlanga ngekhona pha eWashington DC. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.